topemberera zuva iri kumazoe district glendale tiri mashonal and central province tanga tiine vaimbi vangu vachitivaraidza vana sundumani chindetu nevamwe vanobva kumashonal and central ikoko nzi yedu anoremekedzwa anga ari amai Auxilia Munangagwa mai vatorwa nekuti vane chido zvakanyanya nenyaya dzeHIV necancer uyezve kumusha kwavo ndikoko kumashonal and central tikavazve nemaexhibitors vanga vachiratidzira zvavanoita maringe neHIV neAIDS mumabasa avo mutambo wedu wafamba zvakanaka tapedza nenguva tatangawo nenguva uyezve kwanga kuine gumi nefararira revanhu vanga vachidzidza zvavanga vachidzidza vachitorawo zvinyorwa zvine dzidziso zvadzinovapa ingati ndizvozvo
sei masarudza kuitira kumazowe mhembererei kana kucherechedza zuva iri
mazowe district jonga idistrict remashonal central rine yatinoti prevalence iri high vanhu vane utachiona hweHIV imomo pavanhuzana vanenge vari 18 but tichitarisa prevalence yenyika yese pavanhuzana wega wega seZimbabwe tinenge tichiti kune vanhu 14 vane utachiona hweHIV so nekudaro mazowe ine vanhu vakawanda vane utachiona hweHIV nekuda kwekuti vanoita zvemigodhi yatinoti chikorokoza kunoitwa zvekurima zvakanyanyawo nekudaro zviitiko izvi zvinoita kuti pabude mari uye pese panobuda mari panoita yatinoti transactional sex vanhu vachibhadharana kuti vaende vese pabonde
dingindira regore rinoranga riri rekukurudzirawo vanhu kuti vazive pavamire panyaya yeutachiona hweHIV zvinhu zvamaono here zvichitambirwa nevanhu
hongu vanhu vari kuedza chaizvo kuti vazive pavamire vachiuya kuzoongororwa ropa kunyange ipapo pamutambo iwoyo pachiongororwa ropa